Good evening, Zimbabwe. This is The Connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Tuesday, August the 14th, 2018. I'm your host, Ntungamile Nkomo. Tonight, we are talking about the Heroes Day as well as the Defense Forces Day, commemorated yesterday and today, respectively. What do these days mean to you as a youth? Do you really care? Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct, and the number is 001-202-619-2077. We are streaming live on our three Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Shona, and VOA Ndebele. We are also streaming live on our three websites. That's voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. Today, Zimbabwe commemorated the Defense Forces holiday with President Emmerson Mnangagwa promising security forces high-end weaponry and a better life. Addressing a gathering in Harare, Mr. Mnangagwa thanked the Defense Forces for maintaining peace and security in Zimbabwe and elsewhere on peacekeeping missions. He called for restraint amid sustained outrage over the killing of six people by soldiers in Harare 2 weeks ago during an MDC Alliance demonstration over presidential election results. Just like Mnangagwa, Defense Forces Commander General Philip Valerio Spanda is blaming the killings on the MDC Alliance. But Alliance leader Nelson Chamisa is having none of it. He took a shot specifically at Mr. Mnangagwa on Twitter today, saying, I quote, "National events and public holidays must be unifying, pacifying, and non-partisan. Statesmanship and great leadership are clearly lacking in one purporting to be a national leader. I am disheartened by outgoing ED's hero speech, full of hate, finger-pointing, accusations, and division." Another MDC Alliance official, Walsh Mengube, had a more pointed criticism of our defense forces. He tweeted, "An army that shoots at unarmed and fleeing citizens deserves no honor of a public holiday. Yesterday, remember, it was Heroes Day. The question we are asking tonight is, what's the significance of both the Heroes and Defense Forces holidays to you as a youth? Can you relate? Let's get connected. Lichona njani mthokazi omuhle lamhlanje kuhlelo lobasakhulayo uhlelo The Connection. Sikhuluma ngekhefu lamaqhawe elayizolo ele Heroes Day kanye lelamabutho elalamhlanje ele Defense Forces. Ukhulumile ubaba uMnangagwa izolo wakhuluma njalo lamhlanje. Izolo ukhulume encoma amaqhawe afela isizwe seZimbabwe. Lamhlanje ubonge amabutho ngokuvikela ilizwe leZimbabwe. Ubathembise ukubana uzathuthukisa inhlalakahle yabo mhlawumbe ngokubengezelela iholo okhulume ngehousing ukuthi bazabakhela izindlu. Uphinde wababonga njalo ngokuvikela ilizwe kanye lokuvikela amanye amazwe lapha abangaba bekhona bebiziwe for esingathi ngama peacekeeping missions ngesiNgisi. Ophinde wakhuthaza ukuthula elizweni wasola udlakela oluqhamuke kumaviki amabili edluleyo ngesikhathi abe MDC Alliance. bekonona ngempumela yokhetho luka umongameli. UGeneral Philip Valerio Spanda, umholi wamabutho embikweni awethule lamhlanje kuphephana laba leThe Herald elokuthakazelela ilanga lalamhlanje lamabutho, uthe udlakela olwabakhona ukubulawa kwabantu libutho kumaviki amabili edluleyo kwabangelwa ngabe MDC Alliance. Okuyinto ecunule kakhulu abantu abaningi abagoqela umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lesiphathamandla salumanyano umnumzana Welshman Ncube. Yena olobe enkundleni ye-Twitter ukubana ibutho elibulala abantu balo ekalifanelanga neze liphiwe lihlonitshwe ngokuphiwa ilanga lekhefu elifana lelalamhlanje ele-Defense Forces Day. Kodwa umbuzo omkhulu esiwubuza kini lamhlanje njengabasakhulayo ngokuthi ikhefu la izolo elamaqhawe kanye lelalamhlanje elamabutho angaba esitshona amalanga womabili kini njengabasakhulayo, ndonya yaya tukurukura nezwayo mpano pa chirongwa chebe chidigi nasi chirongwa chenyu cha tinomupakura ine chipiri chega chega pano pa nepenyuro yenyu ye Studio 7 taka uona ni zuro inyika ichi chikerecheza zuwa remagamba uye zwe nasi yanga ichi chikerecheza zuva remauto va mnangagwa vanova mutungamiri wenyika vataura pa maungano pa mabiko aitwa ku Harare vachitenda mauto nekudzivirira nyika mubavengi va mnangagwa sekuziva kwenyu vari kuti vanhu vakaurayiwa masvondo maviri apfuura nemauto kuurawa ikoko kwakakonzerwa nevanhu veMDC Alliance. Izvo ndo zviri kutaura zvekare nemukuru wemauto vaValerio Spanda. Asi vaNelson Chamisa vanova mutungamiri weMDC Alliance vari kupokana nazvo izvi uyezve vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaMnangagwa nemashoko avo avatura nhasi vachiti havazi mutungamiri akakonzera uyezve vari kupatsanura vanhu vari kurwisanisa vanhu mashoko avatura. VaWelshman Ncube vanovawo vemubatanidzwa wavaChamisa vashorawo kurawo kwevanhu nemauto vachiti zuva ranhasi Red Defense Forces Day harina kukonzera nekuti mauto hanzi navaWelshman mauto anouraya vanhu haafanirwi kunge achiremekedzwa nenzira yatukuremekedza mauto edu nhasi. Ndonyaya yatukukurukura nezvayo. Mubvunzo mukuru watiri kukubvunza ise vechidiki nhasi uri wekuti zuva reHeroes Day rane zuro neranhasi remauto akakosha sei kwamuri sevechidiki? And tine mutereri wedu wekutanga aminostandia Nicola, welcome and tinomugamushirai.
Makadini.
Tiripo edu makadini.
Ndine mashoko mashoma, ndida kutaurawo pamusoro pezera rane zero nezera nhasi.
Aha, munoitani zita?
Ndinoitwa Brian.
Brian.
Mkoma Brian ya.
Mkoma Brian, matibata mwere kubi?
Mkoma Johannesburg.
Ok, aiwa. Tino tenda nekupina mchirongwa. Kandai manzu yenyu tinzwe.
Manzu yangu ndio kuti. Ndio kuna kutasa. Ene ziara nasi remaute.
Mhm.
Maute edu. Ana shanda kakanaka zao. Asi kuti tichitarisa kubva paka patakawana ari tinenguko ruzere mashandiro aita mauto edu airatidza kuti ane taidhi anenge ari divi riri kutonga riri ZANU PF. nemapurisa achi saka manje zvinhu zvinoneta kurishinga reZimbabwe tifarire zuva rakadai because zvichaita kuti zvakaitika last week yezvekuurayiwa kwevana veZimbabwe nemauto acho ziya anofanira kutidzivirira saka handione zvii zvinhu zvakanaka.
Saka muri kuti mapurisa nemauto anofanirwa kuita seStudio 7 achitema asina kwaakareregera.
Handizvo chaizvo chaizvo zvamuri kutaura mukoma dzonga. Zvichitarisa kuti tisingatasi zvedu zvemauto zvese zviri muZimbabwe zvizhinji zvacho tisanganisana nazvedc zvinenge zvakapambwa nebato riri kutonga.
Asi semunhu wechidiki henyu muri kuremekedza basa racho riri kuitwa nemauto kudzivirira nyika kuvavengi uyezve basa rakaitwa nemagamba kusunungura nyika yeZimbabwe.
Ndingati bati ndichitaura hangu nezuva ramezuro remagamba. Hello.
Ndira henyu mberi takateerera.
Zuva ramezuro remagamba iri tinoriteridzawo zvedu sezuva revarwere sununguko asi richitadza mamiriro akaita nyika kubva pakabva takaona kusununguka kuzere verizhinji tiri kutambudzika vana havana mabasa mari haiwaniki munyika. Saka maonero emene zita ndekuti kana vakaenda kuhondo chaiko vasi vari kurwira ruzhinji rezimbabwe vaifanira kurisekita vana vezimbabwe nekutaura kwavanenge vaita turi kuvhota. Kana vavhota ngavasavabira vana vezimbabwe, ngavaremekedze munhu wavhotera wacho wotunga. Tese tiri vana vezimbabwe, nyika yese yevanhu vakarwa hondo chete ndiye vana vezimbabwe vese tezvavakarwira. Saka ngavachenge ngavanaira ngavaremekedze kodzero dzedu.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Brian.
Handinotenda maita zvakanaka chose, tinokutendai Studio 7.
Thank you so much. Brian uyakhuluma lapho eSouth Africa eseMzansi. Uti yena okutanisayo ikuthi ibutho leZimbabwe kanye namapolisa basebenza beyamele kuhlangothi lweZANU PF. Lokho into ayisolayo kakhulu ngoba uthi lawa ngamabutho esizwe ngamabutho elizwe leZimbabwe amele ukuthi nga avikela wonke umuntu njalo njengeStudio 7 egamula engeyamelanga kuhlangothi oluthize. Bayakhuluma abalaleli lapha kuFacebook ekhasini lethu lesishona. Uyakhuluma uAdam Paidamoyo Zipali Zipala anzi nabazipala zuva iri harina chariri kureva kunze kwekurangarira vanhu veZANU PF chete. Ugamba sandi kuti uri weZANU PF chete but ugamba kunotariswa muzvezve webasa rawakaitira nyika kwete kuti ukakontributa kuuraya vanhu nekubira vanhu nekuuraya ikonomi yenyika nekudzvanyirira vanhu zvonzi wave gamba. Ndomashoko ari kubva kuna Adama Paidamoyo Zipala. Timbotorazve kare mumutereri parunhare mukoma Edson. Ndeibe enyu mukoma wangu.
Muri sei mukoma?
Tiri bo. Akamira sei malevels?
Zvinofaya mukoma wangu.
Muri kupi, kuZimbabwe kana kuti kuJoni kana kuti kuBotswana?
Tiri mukadoma.
Mukadoma.
Ya.
Mapina muchirongwa mukoma wangu. Mainzwa nyaya iri mugango.
Ya. Ini ndiri kuti zuva iri kai rakakosha especially kunyanya kune vechidiki. Rata tichiona kumatunhu akasiyana-siyana kuva kuchiitwa mazvinhu gungano iro riri tatichiona taichidika zvinhu zvakawanda zvinoyemurika kuti vechidiki kana kuri kuti vanhu vanogona kuatagwa neizvozvo vano kwanisa kuenda kunotsvaga mabasa ikoko izvichidzidza zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinhu zvinokwanisa kudzosa undangariro dzezvinhu zvakawanda zvakaitika kusure. Saka izvozvo izvo kazvinhu zvandango yemuroo zvangu semunhu.
Asi pane vamwe vari kugunun'unawo mukoma Edson, hanzi kuurawa kwevanhu nemasvodya masvondo maviri apfuura chinhu chinoratidza zvikuru kuti haiwa mauto emuZimbabwe haana hanya nevanhu vemuZimbabwe, asi anoshandira bato rezanu PF. Muri kuzvionawo sei izvi?
Okay, yeah. Hatikurudzire kuurawa kwevanhu isu sevanhu, nekuti hakuna chimwe chinhu chinokosha pane upenyu hwemunhu, nekuti upenyu hunongorarama kamwe chete hune huchibva hwapfuura kana hwapfuudzwa. Asi tiri kutiwo zvakare masoja basi ravo nderekudzivirira nyika senyika nechika then pamwe pachona zvekuti tinogona hedu kuti masoja vanouraya vanhu, but ngatitarisiwo zvakare mativi ese. Ndambota hatikurudziri kufa kwevanhu, asi tikuti ngatitarisiwo mativi ese kuti chambokobvera kufa kwevanhu chimbori chii. Tikadzokera vasure pamazuva ekutanga emademonstrations, already these guys vanogona kuti taita mapeaceful demonstrations, but peaceful demonstrations ingagona here kupwanya shopu yemunhu? Inogona here kupisa motikari dzevanhu? Hatitarisi peaceful demonstration. Mukaona ikoko apa security ngati polisi, so munoona apa social media papeji apo vaita vati ibasa remapurisa kudini kumisa vanhu, but mukaona mapurisa mazhinji payapaya vanga vakutemwa nematombo vakutotadza kondrola mobha yainga ichiuyaya. Saka zvimwe zvachona tisu tinozvikonzeresa isu vanhu tichishandisa nemapolitician anenge akagara zvavo kumahotera uko, then taguma tiblema vanhu vanenge vauya.
Chekupedzisira mukoma Edson, hatisati tatora vamwe vatereri, pane zvingadzidzwa nevechidiki here kumauto muZimbabwe anosanganisira mapurisa, masoja nemamwe masecurity forces anga achirangarirwa achiremekedzwa nasi?
Chandaichivokuudza chete chino kune vechidiki vedu vanhasi, chinhu chaunofanira kudzidza kana tiri mukati mune zvenyika izvi, ngatisatungamidzwai mberi kuve isusu chombo chinorwisa pane zvese zvinenge zvichiitwa mune zvematongerwo enyika. Ndo zvinozokonza kuti takutanga kublemana isusu tikutanga kublema security yedu senyika, asi basi rachona rinotonzi security. Ndosaka ichizoita zvimwe zvinhu zvatinokadzika nazvo isusu. Saka vechidiki ngatingodzidzai chete kuti hatifaniri kuita zvimwe zvinhu zvekuti tinogoguma tarasikirwa neupenyu. Hatikurudziri, zvinoshoresa kurasikirwa neupenyu neupenyu, asi ngatidzidzei ipapo kuti ngatisashandiswai nevanhu vezvematongerwo enyika zvakanyanya.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Edson nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Love kungumlaleli uEdson usipambe esekadoma uthi kunenge okungafundwanga basakhulayo kumabutho eZimbabwe kanye labo bonke abezomvikela ekade bekhunjulwa bethakazelelwa imisebenzi yabo lilizwe leZimbabwe lamhlanje. Abasamla sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo weStudio 7 uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela ukuqakatheka kwelanga leHeroes Day, ilanga lamaqhawe, lelanga lamabutho elithakazelelwa lamhlanje kwabasa khulayo, and isikhathi 2 o'clock ngapha eWashington, eZimbabwe 8 o'clock. Silo omunye njalo umlaleli ecingweni. Kunjani umlaleli? Yeah, kunjani baba?
Ndiya njani?
Hayi, siyaphila. Ngubani igama?
Libat.
Yebo, Libat. Usibambunga?
NdiyeseZimbabwe, ya. NdiyeseZimbabwe, kuZimbabwe, Pretoria.
Ya, muri kuMessina?
Ya.
Aha, kwamira sei kuMessina uko?
Mishina kuri raitu.
Ah, that's good. Mapinda mchirongwa mkoma angu mainzo anya ya tiriku vya nasi.
Ndiyo na wema soje kuti wano wachira mpaka magamba akatifiraya. Kati kuti kamani kuti wano wenyu vanenge vakutya manje nekuti masoje acho avangorova vanhu achiuraya vanhu apa tanoziva kuti vanhu varungurwa vachindee MDC apo vaiurwa nzima vavhoterei epati yemdc zvino mubvumidzo wai kuti munhu anomandigonzivhotera pati yakadai. Saka toida kungoti vanhu vangoti vangovhota mune zvakanaka pasina kuti vazorova itungwate vamwe vanhu vemdc vakupisirwa dzimba nezvanopiwa saka hatizivitiwe zvanopisa cho zviri pamutemo here pakutiwo vanoda kumanikidza kuti inini mazovhoterei vamdc vopisira vanhu dzimba vorova vanhu izviniwo vanenge vari pachigaro vacho vanenge vachiona zvine zvichitika zvinoita kuti vanhu tozofunga kuti ndo vanenge vachituma vanhu tovadaro nekuti zvozoita kuti vo vatadze kutikura mbiga vanhu vavo vanenge vachirova vanhu chii avozotiso hatizvi kuti vanhu vava kutumwa nani saka zvekuti ivo vakataura kuti vanhu musaite izvi vanhu vanoteerera ivo nekuti ndo vanenge vari vakuru saka vakanzwa kuti kwakati kuri kukawa nemasoja kwakati kupisira zvinozoitika muHarare mutauni mainzi mairirwa nevanhu nemasoja so vakuru vacho vangadai vangobudisa murume wokuti aiwa masoja aikona kurovaye vanhu vanhu vairega kurwa saka ivo havana kubudisa murume wevanhu vakaendera mberi vanhu vakaurayiwa hama zvedu dzinoita kufa vanhu vezanu saka izvi mukuru wacho haazofari zvine vanhu izvizvio zvinoita kwaisaka ari paazofakatina mivana vanhu
ko muri padhuze neBadebridge border post ikoko mukoma Luke tambonzwa mashoko hamene chokwadi here tambonzwa mashoko ekuti Mauto ndiwo akufambisa basa paBadebridge border post ichokwadi here
anenge achingoita zvavo zvomuvhunikira vanhu izvozvi. Isuzo ndikungozvionawo kumafacebook but rimunefinga asik boda chaipo but tinoite mukati ichai but tiringozvionawo kumafacebook ipapapa pamawhatsapp
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Luke Luke, usithinta as South Africa lapho emesina uya kusola uthi hayi yebo bekulilanga lamabutho lamhlanje izolo bekulilanga lamaqhawe kodwa okudanisayo ngokutsho kuka Luke uthi ukuthi amabutho kasabagcini kasabalondolozi abantu kodwa ayabahlukuluza tinemumwe mtereri zvakare silomunye omlaleli halo kola halo mtereri makadi
helo tiripo makadi
aiwa tiripo edu munoitwani mukome wangu
ndiitwa Tavengwa Temple
Tavengwa
ya
machibata muri kupi
ndiriku Bridge ku Atlanta
muno mu America
ku South Africa
okay mapinda muchirongwa mukoma wangu tipeiwo pfungwa dzenyu rinorevei kwamuri zuva ranhasi zuva remauto uyezve zuva ranezuro remagamba anorevei mazuva maviri aya kwamuri semunhu wechidiki
zuva remagamba ndorichirecedza zvakanaka chero ndiri kuno kwandiri but zuva remauto rakutotichita kuti rivepo chero pakalenda nechikonzero chokuti tikatarisa mauto acho ndoava kutishungurudza saka hazvina zvazvinobatsira kuti titi takasununguka muzimbabwe kana kuti titi tine vanotichengetedza muzimbabwe nechikonzero chokuti vanotichengetedza vacho ndo vari kuti vari kutiomesera paupenyu hwedu
mm-hmm. Asi kana muchitaura ne chiitiko chemasvondo maviri mapfuura apo pakaurawa vanhu vanosvika 6 kunyangwe zve vamwe vachiti vanodarika ipapo kana muchireva nechiitiko ichocho hanzi navamunangagwa nemukuru wemauto hanzi MDC Alliance ndiyo yakakonzera kuurawa kwevanhu ivavo nekuti ndiyo yakatanga mhirizhonga muri kubvumirana navo here
ina ndibvumirani navo ipapo nechikonzero chekuti tikada kutarisa kuzosvika vanhu varatidzire inyaya yekuti vanoita nezvesarudzo yacho vezeki vava vasingadi kubudisa mari dzavo ende ikodzero yemunhu kuti azive paawane zvaanenge avhotera zvacho nokuti tikada kutarisa kuti unonzi wavhota but mari zvacho achona hasi kubuda anenge achinzi tichazo kupai mari zvacho na 10 tichazo kupai na 2 tichazo kupai nenguva dzakati zvinhu zvinezvi toshungurudza pakuti munhu wese munyika ava kutarisira chenji but chenji yacho haisi kuuya manje ndizvo zviri kurwadza vanhu
Asi chenji yacho inoyaka nevhoti vanhu vakavhota uyezve hanzi nezeki vamunangagwa ndivo vakahwina
pakubuda kwazvo kunonzi ndo vakahwina asi kuti tikada kutarisa ka zvinhu zvachona zvine chitsotso chakawanda mukati nechikonzero chokuti kana kuri kuti varivo vakahwina chinovaita kuti varove vanhu chii haufani kurova munhu kana uriwo wahwina unorovera chii munhu kana wahwina haufani kurova munhu nekuti ndiwahwina unogorovera munhu chii uriwo wahwina handi zvinongova pachena kuti unenge wakabiridzira munhu saka unoziposeresa munhu kuti tienda kuti ndakahwina ini ndo nyaya iripo nokuti kakuri kuti wakahwina zviri pachokwadi haufani kutombomurova munhu nomurovera chii kana wakahwina kana kupisira munhu imba yake kana wakahwina zvezviri pachena kuti uri kumumanidza kuti tienda zvandiri kuda ini zvinova izvo zviri kutoshungurudza mumwe nokuti ukapisira munhu imba saka achagara pai munhu wacho hapana paachakwanisa kugara ndimunoona
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukomata vengwa
Alright.
Mwene usiku kwakanaka kuSouth Africa uko.
Alright, ndinotabvazo zvino.
Okay, tinotenda. Utavengwa ukhuluma lati lapo eSouth Africa. La njengabanengi uthi hayi amalanga uyawa phakamisa uyawakwabitha kodwa akusolayo yikuhlukuluzwa kwabantu beZimbabwe ngamabutho and Mr. Mnangagwa as I said earlier addressed a gathering in Harare today if you are watching on Facebook let's take a watch and if you are on radio AMFM not FM on AM and shortwave please do listen.
Jesus is the presence. Come. Just 2 weeks after the crucial general election. This well in a peaceful world. However, deeply concerned with the incident that rocked the streets of Harare at the instigation of some members of the MDC Alliance leadership. I would like to extend my deepest condolences to the family and the victims of the politically motivated violence.
That was President Emmerson Mnangagwa addressing a gathering during Defense Forces Day commemorations in Harare today. We have another caller on the line, Mkoma Panashe. Magadi enyo Mkoma Panashe?
Inafara magadi enyo zanyo.
Ayo ati inafara zwedu. Matibata murugubi?
Murugubi otfana mugaburonde.
Wakamira seiku Gabes?
Ayo wako Gabes kurinane zwago. Maneru ene tunye tunye za chando. Nekuseni tunye tunye chando. Ati maskati yese tunyeskere. Tunye zwa.
Mhm, but gaguzo pera kachando kacho manje.
Chando cha kupera manje, mutse kuzoba nyoto botswana tsedze dino pisa zvakafurikidzisa nguva yachano notonora zvakafurikidzisa.
Yeah, yeah. Ah, mapinda muchirongo amkoma panashe mainzwa nyaya iri mudarira.
Tinotenda.
Mhm.
Nyaya iyi wezano akawerenga mavotes, yes. Bati chaishamisa pakuverenga kwavo mavhoti sei chizoti wakariga tinoti wakariga nekuti kana ivo wacho waiverenga wacho taiona wachidedera wachimbobotsa kuverenga so alright kana wakachihwina ivo wachizoti wakahwina ko wai waizopinda waizotumira masoja kuti apfure vanhu muHarare wachifa wobva poti mavhoti angari peace and harmonized saka tine mibvunzo yekuti zvinonge zvazofamba sei. Nekuti isusu wana weZimbabwe tatambura kwenguva yakareba wadi kungopawo kana nyangwe dai zvangopawo chero wamuteki chaiwo tangoonawo change chinhu chinonzi ZANU-PF changoti sudukei kwenguva kana kwetemu imwe chete zvayo tisingatarisa kuti ndeMDC Alliance inofanira kunge ichipinda dai tangoitawo change yekuti ZANU-PF yambozororawo tamboonawo vamwe nepfungwa dzavo kuti vanotisvitsa papi sevana weZimbabwe tatai tiri mumasango tiri kutambudzika nekuda kwe isusu vanga takatotadzaenda kuchikoro nekuda kwepolitics zvawamuga isusu takafarawo kwavakabvisa vamugabe ende nhasi unodai vamunanga vagonga vangwara pawakatora nyika kuna vamugabe davanga ari munhu ane brain waifanira kungoti ndakusunungurai kubva muusungwa asi chitsvagai wamunoda inini hangu ndakuchizorora taura kuno kunhasi unodai vanga ari father Zimbabwe.
Asi hanzi mauto vaka madiploya nechinangwa chekudzivirira mirizhonga yakanga yatangwa neve MDC Alliance
izvozvo havaikwanisa kutumira masoja kwemapurisa anga aripo vani oraitida vakatumira masoja vaine kana shamu zviri nani kwemasoja anozobatira futi vanhu vasiri kuvarwisa ko yanga iri hondo here vanhu vaizvimachirawo zvavo mutauni vachitaura maererano nezvakanga zvabuda musarudzo nekuti mavhi11 ndo akaannounswa ne1 ndo awaitemberera bhozi wakashanda namavhi11 saka vanhu vaitarisa zvakabva pemavhi11 so kana zvabva pamavhi11 zvinozochinja sei zvaakuzeka.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa Mkoma Panashe.
Tinotenda zvenyu maita basa.
Upanasheke lapho besitshayela ucingo ekwele Botswana eHavron eGabes uyawasola amabutho ngokuhlukuluza abantu. Siye ekhasini lethu leFacebook silomlaleli lapha uTrimboyi atavengwa uti yena zuva ramauto haringatifadzi kucherechedza nekuti mauto acho ndiwo ari kutsikirira kodzero dzedu achiuraya vanhu vari kurwira kodzero dzavo nerusununguko rwakafira vana veZimbabwe. Ngutrimboyi palake ekhasini letu leFacebook leVOA Shona. Lienelisa njalo ukuloba kwamanye amakhasi ethu kulelisi Ndebele elithi VOA Ndebele, lelesi Ngisi elithi VOA Live Talk. Sithathe omnye njalo umlaleli laphana uyaloba uTendai McDonald Shumba Mini uti yena chamisa muofisa chete ndokupedza nyaya. Mkoma Tendai, mashoko enyu ameno makavota here nekuti hurumende Sekutaura kwaba ndabuza ndofunga ndimkomati nashi. Vanga wachitaura wakuti izanu PF imbo zoro dza. Kumbo pinda wa MDC. Azimbo fizwa kaitiga izo zo kuti urumende ingo viswa. Zingo nzo okay. Kana watuwe izanu PF wacho vanga wati okay tataza regaiti imbo zorora. Pinda enyu imimi MDC kana kuti Mtwakazi kana kuti whichever party. Aiwa, hazviitiki. Hurumende inobviswa ne vote. Ndosaka tichivota every 5 years. Ndopanobviswa hurumende ipapo. Hapana kana munhu wano andoziva akambo da kubva pachigaro nekuti nechikonzero chekutaura kuti aiwa ndatadza saka regandi mbopa opposition matomu vembotonga tione iskati 24 minutes to the hour of 9 o'clock 24 before 3 kona pa Meliga Washington DC abasanda sixhuma umsakazo ngowena umsakazo we studio 7 uhlelo kungolwabasakhulayo olwe The Connection lamhlanje sifuna ukuzwa kini ukubana ilanga lamaqhawe elayizolo lelanga lamabutho ele defense forces lamhlanje aqakatheke kanganani lawa malanga omabili kini njengabontanga sithathe omunye njalo umlaleli timbotora mtereri parunare makadi enyu mtereri
nani makadi.
Aiwa, tinofara kana muchifara huu. Oh, munoito anizita?
Gacha.
Wa gacha, madibata muri kupi?
South Africa.
Kwa amira sei kujionuko?
Kujionuko rinani.
Mainzo waka yatiri kufia nasi?
Ya, nda hindi wa.
Pinda ine banga tinzo?
Na wewe mnaona azizi na gani kuda azizi na maturo na wewe utupa azizi na maturo kwa nafiraji na wewe ndipo utupa kutanga yenge kama kama kuti soka na kwa kutu yanga liwe magamba yedu wati mkira ya wito wa magamba hacho mezuwe wo wakati fira mwedi no wadza wakati fira nungu na kuwaranga liwe azizi nekuta kwa utongi ulipo matongi la wari kuita ndo anika kuti zvinhu zvishaye basa vakushandisa nzira yemagamba kuita sekuti ivo ndo vakuda kungodya vari voga saka zvoita sekuti hazvisina kana basa zvisina kana chiremerera tapanepa kuti kuti zvinhu zviite chiremerera deka tatombotikana vakachinja pati tatombochinja saka zvoya umwe utongi humwe unenge wakasununguka ndohwozoita izvozvo zvinoremekedza but pari zvino hai.
Mhm. Ko kana tichitarisa zuva ranezuro remagamba enyika pane zvariri kureva here kwamuri?
Parizvino harina zvari kureva nokuda kuti vataifana zvakafirwa nevanhu ivavo hatii kuzviwana zvinongodyiwa nevashoma saka zvinoneka kuti zuva iroro titi rakakosha kana nokuti tiri kurwa kuti titsvage kudya but iyo magamba ayo kutifira zvido zvavo zvavanhu vakafa magamba iwayo havana kumhofa vachiti munhu wane vaende paground table vodya vega ipapo vakarwira munhu wese wezimbabwe but pari zvino manje zvangu vakangu vakaround table ndokatinhu kadikidiki ndokari kungodya kega ipapo then isu tozonzi hadi pemberi kuti zvacho rinotibatsire.
Mhm. Asi pane mutsauko here pamashandiro emauto kuZimbabwe pamwe chete neku South Africa kwamuri koko semaonero enyu.
Ya vadone mutsauko mukuru kwazvoti kuti mazoya munomu vachitoenda kuti vachienda kumastrike vachitoenda ivoko vanoenda havana kukrasha seve kuZimbabwe. Vanenge vachizva kuti vanochengetedza vanhu venyika vanova vana baba vavo nevanina vavo nanamai vavo vanenge vachitozviita mune gwara rakanaka kuti zvinoitwa kuZimbabwe zvinokasha mukati zvenu.
Kana pane sarudzo mauto acho haambopindiri zvachose.
Haambopindiri zvachose. Pato nezvanzva kana mapurisa atombowanika ipapo. Zvino zvinotongoitwa nekama nenge yakazvimirira inenge yanhikira ndo mapurisa atombomaona ipapo kana masoja atombopinda ipapo.
Aiwa tinotenda mukoma Chibara asi ndimbobvunza ma kanovhotere kuZimbabwe.
Ndakachaza kumukana wekuenda kundovhota izvozvo zvibasa ranga rakapiwa ndi.
Asi pane hamane shamwari dzamunoziva dzakadzokera kunovhota kuZimbabwe.
Vanhu vazhinji vakatigundira nekuenda kungai zvakasina kumira zvakanaka munongoziva mari futi kune kwatiri kunobve dzinotinetsera.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Chibaro Chirabwa.
Ya Chirabwa kana kuti Gacha.
Gacha aiwa tinotenda mukoma wangu.
Tinotenda.
Gacha lapo uyakhuluma ke se South Africa laye uthi hayi oko kuthakazelela esingakufunda kumabutho eZimbabwe njengabontanga njengabasakhulayo akukho ngoba indumela yabo abadume ngakho ikuhlukuluza uZulu weZimbabwe. Lizwile lapho ngimbuza uGacha ukubana wahamba yini wayavota ekhaya uthi hayi akazange alithole lelo thuba ngenxa yomsebenzi. Selokhu ludlulile ukhetho bengibuza nje ngikhuluma lesihlobo labangane and eziningi impela eMzansi angimtholanga ngitsho lo yedwa othi uhambile wayavota eZimbabwe. Akulamtengi methe sicala ngiyatsho nje ngiyazitsholo nje ukuthi abantu abaningi abaphandle kwelizwe ikakhulu eBotswana, South Africa, emazweni angomakhelwane kabavotanga kabazange babuyele ekhaya. Kodwa ukukhonona bakithi hayi siyakwazi siyakuthanda njalo. Siqhubekela phambili ngohlelo yanderemberine chirongwa chedu pressing forward. We have another caller on the line. Si tate umlaleli wakadi yako mtereri.
Ndinofara makadi zvenyu.
Tinofara zvedu. Munoitwani?
Ndinoitwa Bhagatoni Muchenje.
Vamuchenje?
Yewa.
Machibata muri kupi?
Ndiri muPretoria.
Pretoria. Aiwa mainzwa tiri kuvhiya nhasi mukoma wangu tipe ufungwa dzenyu.
Ava masenyu rova nendeera apapa ranza zonyadzuramba kunyadzika.
Muda urova nendevele. Tokurukura nezvenyaya yezuva ranhasi ranga richicherechedzwa kuZimbabwe zuva reDefense Forces Day uyezve nezuva nezuro remagamba enyika. Saka zvatirikumubvunza sevechidiki nhasi ndezvekuti zuva ranhasi uyezve nera nezuro akakosha sei kwamuri sevechidiki? Pane zvamungadzidza here ipapo?
Apapa hazvisina kukosha nekuti vanhu vachona vachatikoshesiwo. Saka kuti ukoshese dzimwe nhoroondo dzavanenge vakutotiudza kavanoona kuti apapa zvichashande. Kuti tikoshese zvinhu zvavo vanofanira kunge vachitikoshesa nepamwe pacho vanatitazokoshesa vanozotinyepera kana nemwe munhu unonzwa kuti hanzi angariri gamba rakazomiramira zvakadaiwo so wozotsvagurudza una nemunhu yaya pakapera hondo angandori ne 11 years seumwe afa ezvino Saka aro zvinoti zvimwe zvese zvamutaurwa apo dzikamaona dai apa takungonyemberwa greater tite zviri paground zvatiri kuona izvozvi zvevakafa kare zvanga vachitiregerera.
But ndofunga vazokorekta manje age yemunhu wamuri kutaura iwoyo. Ndofunga vati yanga ari kuma 60 chakuti here
vawedzera manje.
Ndofunga vakanga vakanganisawo kunyora vepanhau nevemaredhiyo.
But munhu uchimuona makore ake unotozviona kuti uyu hatina unyanyosiyana uyu zvatiendei ipapo ndozvatinoramba zvekuti munhu anozoisirwa mamwe makore 20 pamusoro. Vazhinji vacho katozvitarisa kaonona kuti haiwaiwa apa tiri kunyepferwa. Saka nevakomana ava vazavo zvavakumachamacha vachizodiza hatichazvisekerera bhozi. Haungati munhu waurida kuti auye kufambira kuzokuona ndo munhu wauri kupfuura mutaundi vachidii nononono izvo hatichasekereriza hataimbovapa respect but vakutadza kuti kwavo respect. Saka ayo hatichashandidzani navo hakusikoko vakumhanyirwira kuenda uku ngavaiti vega ngavaungane vaonane zvavo vega vari ikoko vamwe unokumura inifomu vamwe wopfeka woona navo vari vega ikoko vachiita izvozvo kana kuonana nechembere dzavo dzinoti takavarwa hondo dzine makorufu ezvinhu.
Asi hanzi takanga tichidzivirira nyika ka mhirizhonga yakatangwa nevanhu vemdc alliance sekutaura kwavamunangagwa nemukuru wemauto vavalerius vanda
mhirizhonga yavadzivirira masoja haana kutrenwa kudzivirira mhirizhonga yevanhu. Musoja boy musoja anodzivirira nyika noti zvibhakira zvevanhu vari kuvapana nemupurisa. Mupurisa ndobasa ravo iroro kwatanga kuti fanira kutanga kuuya polisi dzedu dzemaskepisi zandizvi kouya kana vatadza kuuya reaction team vakomana vezvinhu zveblack vaivaya vachizobva ivavo kwozoya support unit haimbotadze zvese izvozvo nguva yese masoja aisimbodii kuuya pese paida mhirizhonga yena kamboitwa ndeitwe kuti nganzi ungadeedze musoja masoja anipo pavo wozi musoja munhu vapane kuti ukatenga rekeni unofanira kutopfuura shiri idzodzo kana unofanira kutopfuura shiri kana watenga rekeni. Vanhu vavakadeedza vakavandori neshungu dzekutoshudha munhu achitofa ndozvavo zvavakadzidzira izvo. Saka pavakatosvika paya paya vakanga vatowana basa zvinonakidza kakupfuura munhu unoza chinhu chawatengera chinhu kana chawaitira chinhu unofanira kuti ukishandisa saizvozvo zvinoita. Vakaita wrong pai ngavasambode kutudza zvina basa mhirizhonga yanga yaitwa nemdc ipi yacho yavarida kutudza yavanga vaita iyo ndeyei mapurisa haimbotadza zvese zviya zviya hakuna zvakadaro but vaida kutaridza vanhu chokwadi kuti chisi tiri kutonga ami ndo iri kutonga izvozvi bcause hakuna zvakadaro zvavanga hatisi vana vadiko rivanga tiudze zvinhu zvakadaro ngavaende kuna nauzumba kune vanhu vasingazive kana kuti tinonzi kuti chii ndo vanhu vanonozivira ouchira uchira vari ikoko kwete kuda kutiudza izvozvo zvakapusa kudarisa.
Kwekwazimba vaizivi pfuti here mukoma?
Vekuzimba vanongouchira zvese nhamwe kazi masanctions ndo aita kuti mvura isanaye gore rino iri vana vachingouchira chete.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma muchenje.
Ndotenda.
Muchenje lapo tukutele linsizwa ikhala ngokuthi hayi ibutho ngeke sisalihlonipha ngemva kokubulala abantu abayisithupha kumaviki amabili edlule lanxanje abanye abalwela amalungelo oluntu besithi hayi akufanga abantu abayisithupha kuphela kodwa bengafika ichumi. Ngabalwela amalungelo oluntu labo thina njengomsakazi westudio 7 kasilabo lobo bufakazi kodwa esingakufakaza ngesakutshelwa ngamapholisa ukubana bayisithupha abashonela ekulolodlakela bedutshulwa ngamabutho. 10 minutes before the top of the hour sithathe omunye njalo umlaleli titore mumwe mtereri wakati yako mtereri
ndala makasimbere
takasimba stering mati bada muri kupi
ndabada tiriku South Africa baba.
Ngaivhiwe mukoma wangu mainzwa yatiri kuvhiya nhasi
ndainzwa imauto ari kushungurudza vanhu kuZimbabwe. Defense Force Day rakakosha chaizvo kuti tinge tichirangarira magamba akatifira isu semayouth ekuZimbabwe. Asi respect yavo kubva kwatiri is becoming less and less. Even kana mukatarisa population yanga iriko kuheros acre abiti Harare chino ikoko yani hurumende especially masoja nemapurisa ndo vanhu vakavawanda kaka to the population in Zimbabwe intodo yani ungasa like aisabanekanga kakhulu kuti let's go and celebrate yabona kuti abantu vasedayo kudala yabona. So haisaiti sezuva rakakosha like zvaiitwa kare because masoja ndiwo vari kutoshungurudza vanhu instead yekuti vange vachichengetedza vanhu iwo ndiwo vari kutopfuura macivilians people vasina kana futi kana chii ndiwo vari kutoita unotoona munhu akatogara stanza yekutonge ari muhondo shooting to the civilians vanhu vasina futi vasina chii vari kutodemonstrata zvava peaceful of which is one of marules ari muconstitution kuti if youare demonstrating freely you can go ahead.
Asi ndimbomuverengera pfungwa dzemumwe asina kuda kudomwa nezita erake apa mukoma timbonzawa pfungwa dzenyu nepamusoro pezvaari kutaura. Hanzi, ndiri wechidiki muguta rekaroi. Zuva iri rakatikoshera zvikuru isu sevechidiki nokuti ndipo patinonzwa kuremekedza magamba pamwe nemauto edu uye tichidada kuti vakapira upenyu hwavo kuti isu tive nerenhasi ratiri kufunga kuti ringatijekere. Handizvo here zviri kutaurwa nemuteereri asina kuda kudomwa nezitapa?
Ndizvo zvaari kutaura muteereri ataura asina kuda kudomwa nezita. Asi now what we respect now is also sema youth. Tariri kurespekta vanhu vakatirwira noti vanhu vari kutirwisa iye zvino nekuti masoja akashaya kudhara ava vatisina kuona ichitiri mabone free yangizi tiri kurespekta kuti we give more respect to those who died for us not these ones who are even shooting at us. These ones the current soldiers of course we respect them. Masoja vanhu vakakosha munyika, we respect them. But by so doing, kuti vanenge vachipfuura vanhu vachidai vachidai, the respect yatinovapa is the living now is less respect yatinopa vakatifira kudhara.
So ngezinye indlela uti ili kwavita lihlonipha lithakazelela ama-heroes amaqhawe eZimbabwe ilanga laizolo ele-Heroes Day.
Yes, according to me, I'm an individual. Maybe some can relate to what I'm saying now. Because these soldiers now, the current soldiers that we have now, they are killing us. They are killing civilians. Ukubulala umuntu ongaphathanga niks, ongaphathanga anything to fight against you, the one who is having a gun, if you are shooting at me. Yabona? So the respect that I will give you when I own Tubulayo, it's like the respect that we have to command you with you have to do this. But for the heroes that they passed away, you know, I know we are here because of these guys. They've been there before. That's why I'm here now. But these guys, they are shooting at us in the basketball that they were saying to them. The respect that I'm giving them is this time now. I cannot give them the very same respect that I give to the heroes. The late Joshua Nkomo and Tongo Gara and so the late, you know.
And also, Mkoma Tendai, I often hear people say, kuti pakabidi kurohwa mugave muna November last year, mauto akanga ari friendly, akabatana nevana veZimbabwe murunyararo. Vakapitigura vamugave asi vari kuti hameno zvapinda mauto kuti zvaitika sei hameno zvaitika currently kuti they were found you know, reacting in the manner they did, which ended with six people dead, according to official figures. But what many people often forget is many people were killed in 2008 during the elections. And the military was behind most of the killings. It's not a secret. It's out there. Everyone knows that many opposition supporters were brutalized and, you know, killed during the 2008 election violence. But as it was, angazi abantu bayakhohlwa nxa sebekhuluma kathesi ezwa aha udlakela lwamasotsha luqale kathesi nje sazi ukuthi uhambe njani ngoba ngoNovember babambana lozulu eZimbabwe bagenqula umgabe ngokuthula. Kodwa engikutshoyo nje just to refresh our memories is ngo-2008 kusiba lodlakela olwabakhona kukhetho kwabulawa abantu abedlula amakhulu amabili 200 abebandla eliphikisayo LMDC abalwela amalungelo oluntu bathi amabutho eZimbabwe aphatheka kakhulu kulolo dlakela. 4 minutes before the top of the hour, singake hlukane siqhubeke sikhangela imbiko elisithumela yona nkundleni zethu lapha ze-Facebook. Utendaya ngazi ukuthi usakona muchiripere emkomango.
Ndichiripo mudara, ndichiripo.
Aha, ndanga ndichiri kutaura nezvenyaya ya 2008 kuti vanhu vakawanda seem to have forgotten about that. Pindira ipapo tins.
Alright, number one, what happened to Zimbabwe during the coup d'etat yakaitika recent ya Mugabe? But what we have to know is violence is in the DNA of ZANU-PF. So by the time when Mugabe was removed in power in November, what people were happy about is that Mugabe himself is out. But they forget that what they did is they removed one individual and let the system run. Sometimes they say, son of God is God himself. If you can take, for example, Mnangagwa and Mugabe, they've been working together for a very long time, for like more than 40 years. So we absolutely know that there won't be no change. The killings will be keep going on. Even though they tried not to be violent before the election, but now, as we speak now, from where I come from, I have two friends. The homes were burned down because you support the opposition.
Mm-hmm. Like,
for example, so Kwamtari, the one over here. The South Africa's young business.
Mm-hmm.
But Kwamtari, Waka Pisir, Wazimba, Waka Roa, Nema, Nongaka Pisa, my info. This is my soldiers. But my complaints were filed. Soldiers are harassing people, are doing this with the police. And it was on the radio one time, and the official said, we don't even know anything about it. Maybe there are people who disguise themselves to be soldiers and beat around indeed people. But we know very much, according to the situation, to the security that we have in Zimbabwe, you cannot just carry a gun in the way that combat. You cannot. It's forbidden. You don't do that. So, from the party.
I'm afraid we are out of time. Thank you for having that last word. As we wrap things up, I'd like to thank our listeners. We had no experts today. It was an all listener show. And this was The Connection. Ngati sangane zvakare nechipiri chesvondo rinouya. Sangane ngolwesipili oluzayo. Kodwa likhumbule zikona ezekuseni ngesikhathi sika 6 o'clock. Kuna iZimbabwe lilale.